Varungi vemusangano wekunamatira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara voshushikana nemaitiro emapurisa ekuvatadzisa kuita urongwa hwavo kumandava stadium nemugovera. Tine hurukuro naBishop Anselmo Magaya pamusoro pematano avari kutorera mapurisa. Zimbabwe inorangarira mabasa ekusimudzira nhabvu munyika akaitwa nemutambi aive nemukurumbira Willard Mashingila Kumalo uyo akashaya nemugovera. Chirwere chemwoyo chotora upenyu hwevanhu vachiri vadiki zvichikonzerwa nemabatiro avanoita utano hwavo. Tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzeutano pamusoro pedambudziko iri. Muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru tiri kurangarira Willard Mashingila Mahwihwi Kumalo uyo akashaya nemugovera.